dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti dzinobvumirana negwaro retsvakurudzo rakabudiswa nebhanga repasi rose reWorld Bank, iro riri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibatsire nenzira dzakasiyana-siyana kusimudzira makambani akazvimirira ari kushanda zviri pamutemo kuitira kuti asaguma avhara kana kuzoshanda zvisiri pamutemo. Nyanzvi mune zveupfumi vari muzvinabhizimusi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI, Dr. Calisto Jokonya, vanoti ichokwadi chataurwa neWorld Bank kuti mabhizimusi anoda kubatsirwa.
Zvechokwadi, mabhizimusi chaiwo anga achioparata zviri pamutemo anooparata zvinofadza hurumende, zvinoita kuti hurumende igogona kukolekta tax yayo zviri nyore, ari kutambudzika cross the board. Hakuna sekta inoti yakanaka kana kuti haina kunaka. Ichokwadi chokuti mabhizimisi anoda kubatsirwa, anoda kutopuwa mukana wekuti vanyatsokutosumuka vabve pavari kutanga kudaro. Ende zvinopa chimiro panyika ndiwo mabhizinesi eformalization. Saka akazotobatsirwa nehurumende pachatova pakaoma.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi Muzvare Happiness Dzengeni vanotiwo zvakawanda zvisiri kuitwa nehurumende kuti isimudzire mabhizimusi akazvimirira achiri kusimukira.
Kuti apindewo muformalization akwanise kukontributa kune mari dzenyika kana GDP. Tinoona zvikazhinji zhinji zvacho hurumende inoshandisa mitemo yakaomarara isingakwanise kukomplaiwa nayo nemabhizimusi achiri kusumukira. Saka jubulera that high rate of informalization iriko izvinezvi. And chikuru kunyanyanyanya ndechekuti vanhu vari kupinda mabhizimusi aya havari kupinda not kuti maentrepreneurs but vari kupindawo nokuti vari kuda chekurarama.
Ukuwo imwe kambani huru inochera chicherwa cheplatinum yeZimplus yazivisawo nhasi kuti kutanga nhasi iri kukurudzira vashandi vanoda kusiya basa kuti vanyorese, ichiti yatora danho iri senzira yekuti ikwanise kuramba yakavhura kuburikidza nekudimura uwandu hwevashandi. Kunyange hazvo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzichiti kuderera kwemutengo weplatinum pasi rose ndiro dambudziko guru ramanikidza kambani iyi kuvhara. Izvi zvinonzi neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha zviri kuwedzerwawo nekusafamba zvakanaka kweupfumi hwenyika muZimbabwe.
Kuti vange vachiuya nougumuro ihwohwo hwavashandi ndezvokuti izvo upfumi hweZimbabwe hausi kuvafambira zvakanaka. Kanaka hongu tinogona yedisi kuti titarise kuti ndofunga zvicherwa izvi mitengo yazvo mhiri kwamakungu kwazvinotengwa uku haina kunge yakanaka. Asi ngatizive kuti zvatinogara tichitaura isu misine nguva zviri kubata mbira dzakondo upfumi hweZimbabwe zvakaita sokushayikwa kwamagetsi zvinoita kuti mabhizinesi ose zvawo anoshandisa magetsi kana kuti anowana zvinhu kubva kwazvinogadzirwa zvinhu zvisafamba nomazvo.
Saka matambudziko ari kukanganisa upfumi hwenyika aya angagadziriswa sei? Dr. Jokonya vanodzoka vachiti
munyika manyanya kuzara informalization, zvinhu zvanyanya kuoma chaizvo kune vanhu vemabhizimisi. Inova nyaya inofanirwa kuti vanhu vehurumende nemabhizimisi, Minister of Industry, Minister of Finance, Minister of International Trade, you know, of Foreign Ministry, vanofanirwa kutogara nesu pasi vaone kuti toita sei. Nokuti zvechokwadi mabhizinisi chaiwo anga achioparata zviri pamutemo anooparata zvinofadza hurumende, zvinoita kuti hurumende igogona kukolekta tax yayo zviri nyore ari kutambudzika.
Gwaro reWorld Bank iro rakabudiswa svondo rapera rinoti kukura kwehuwandu hwemakambani asina kunyoreswa zviri pamutemo kana kwevanhu vari kuzviitira mabasa emaoko kunoderedza huwandu hwemari dzinosimudzira upfumi hwenyika pamwe nekukonzera makwikwi asina kukodzera kumakambani ari kushanda zviri pamutemo. World Bank inotiwo zvimwe zviri kukanganisa mabhizimusi kuoma nekudhura kutanga makambani munyika pamwe nemitemo yekunyoresa mabhizimusi iyo inonzi yachembera. Zimbabwe inonzi nebhanga repasi rose iri mukati menyika shanu dzepasi rose dzine vanhu vanozviitira mabasa emaoko vakawandisa kana kuti highly informalized economies. Atina kukwanisa kunzwa divire hurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata gurukota rezvemaindustry nekutengesera na vanyobi zitandlovu. Asi zvayo World Bank inoti zvakakosha kuti Zimbabwe igadzirise zvinengampinyi izvi pamwe nezvimwe zviri kukanganisa upfumi hwenyika kana ichida kuti ikwanise kukohwa mugove uzere kubva kumakambani akazvimirira.